manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera chivabvu 15/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofara kuti dare ra Defender Constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamalaba havasi ivo Chief Justice wenyika kuti mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoridhara. Uyu wanga wachinjwawo Constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubenefiti. Tinobenefita vanozvuya pamberi pako.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru wevatongi vematare eExumotswa vaLuk Malaba kuenda pamutikandigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yeCOVID-19 yanetsa kuIndia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mukuru wevatongi vematare eExumotswa muZimbabwe vaLuk Malaba havasisiri mutongi wematare eExumotswa sezvo vakaenda pamudyandigere kutanga pakati pehusiku hwapfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika rakatambirwa nevana veZimbabwe muna 2013. Dare repamusoro ratonga richidaro nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vatatu veHigh Court vanoti Justice Edith Mushore, Justice Appius Show naJustice Chester Charewa vatura mutongo wavo nhasi wekuti vamalava havakwanisi kuramba vari mutongi wedare sezvo vava pamujandigere. Mutongo uyu unotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika pamwe nesangano rinomirira magweta HDK Young Lawyers Association of Zimbabwe. Rimwe remagweta ange achimirira vakika vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wanhasi.
Tinofara kuti dare ra Defender Constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamalaba havasi ivo Chief Justice wenyika kuti mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoridhara. Uyu wanga wachinjwawo Constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubenefiti. Tinobenefita vanozvuya pamberi pako.
Vakika pachavo vatiwo zvinofadza kuti dare ratambira zvichemo zvive ruzhinji munyika uye vati vanovimba kuti izvi zvicharamba zvichiitika.
Saka tinoti isusu mutongo watapiwa nedare nhasi unopa vanhu masimba uyezve unotirakidza kuti vanhu vakasimuka vakataura kuti hatidi zvamuri kuita nebumbiro redu zvinhu zvinofanira kunge zvichiremekedzwa. Saka tinovimba kuti vakuru venyika vachatevedzera mutongo wapiwa nedare nekuti ndo zvinotaura bumbiro redu ndo zvinodiwa nebumbiro redu.
Vabiti vati mutevedzeri wava malava Justice Elizabeth Bounza ndiwo vanofanira kutora matomu kudzamara padomo mukuru wevatongi vematare mutsva. Rimwe remagweta ange achimirira hurumende panyaya iyi Advocate Tembinkosi Mabaleba vati vachanzwa kuhurumende kuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete. Gweta guru rehurumende Advocate Prince Machaya nemunyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU PF vapawo mangwana avo vange vari mudare varamba kutaura pamusoro pemutongo wanhasi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valab Momaduku vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unogona kupikiswa uye kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti vamalava vanogona kuenderera mberi nebasa sekudomwa kwavange vaitwa nemutungamiri wenyika. Vati nyaya iyi inogona kugara kumatare kwenguva yakareba nekuti kana mutongo uyu ukapikiswa vachaita dambudziko rekuti ndiani achatonga nyaya iyi.
Legal process zvine zvinhu zvakawanda hazvina kujeka kuti apa veitana vakana vakanga vasina kuapila by Monday kuchara wati hapana crisis nekiti zato mwane tarare haiko tijoshu neke kichanda kana wakangawa apila ne mande hapana ze crisis nekiti paninga paa kushanda zhuripo izuzizi kitu wama lawa ndo wa nende wali kichanda
mutauri wesanga nore crisis Zimbabwe coalition wama vela skumalo vatambira mutongo wanhasi asi vakati vanoda kuti vana vezimbabwe vave nechekuita nemadomerwo emukuru wevatongi nevatongi vacho
hongu tingange tiri kutambira zvaitwa izvi asi tisina masimba atiinawo kana kuti tisina influence yatiinayo pakuona kuti zvichaitwa zvese pakutsvaga mumwe munyowani zviri transparent zvakadii
mutongo wapiwa nhasi unoreva kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvange zvisiri pamutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti iri mubishi rekuongorora kana mhando yeutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakatanga kuIndia hwati hwapinda munyika. Izvi zvinotevera kuwanikwa nemusi wechina kwevanhu vaviri vakabva kuIndia vaine chirwere cheCOVID-19 uye vamwe vanomwe vakasangana navo munyika vanonzi vakabatwawo vaine chirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwiswa kweCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti pari zvino vari kumhanya mhanya vachivheneka zvavainazvo kuitira kuti vaone kuti utachiwana hwekuIndia uhu hwapinda here muZimbabwe kana kuti kwete. Nyika nomwe dzemuAfrica dzinoti Algeria, Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWorld Health Organization dzatova neutachiwana uhu. Asi Dr. Mahomva vanoti zvisinei nekuti utachiwana hwabva kuIndia here kana kuti kupi zvako, vanhu vanofanirwa kuramba vachigeza maoko avo nemvura nesipo pamwe nekusaungana, vachiti zvese izvi zvinobatsira kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutendai nemibvunzo yenyu. Isu pane zvino tiri kufara chaizvo kuti vanhu tiri kubayira nhomba kana kuti vaccine COVID-19 vari kuramba vachingowanda chaizvo sezvamuri kuonawo panhamba dzetinokupai through Ministry of Health ne Child Care. Tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vari kugutsikana chaizvo nezvavari kupiwa zvavari kupakurirwa ne Ministry of Health.
Kopa utachiwana hwekuIndia huri kutyirwa kuti hungadai hwakupindawo muZimbabwe tichitarisawo kuti kune vaviri vari kunzi vakabva kuIndia vakawanikwa vaine utachiwana pamusoro pekuti South Africa nedzimwe nyika muAfrica dzaane utachiwana uhwu. Hurumende iri kutorawo matanho apa.
Pane nyaya yemavhiriyenzi ekuIndia, chokwadi pasi rose rakangotarisa India richinzwa kushushikana kuti ko zvichaita sei. Isu muZimbabwe tangora pakakangomira mirawo chaizvo tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yeoka kana dai iri variant iri kubva kuIndia kana kuSouth Africa kana kwese kwese zvako. Zvatinofanirwa kuti tingoita ndizvo zvimwe chetezvo zvokuona kuti tageza here maoko nemvura nesipo nguva dzese, tasanitaiza here, taregedzera kuenda here mumacrowds kana kuti magatherings. Zvese izvozvo zvinobatsira kuvharidzira chirwere cheCOVID-19, ingava variant abva kuIndia, ingava variant bva kupi nekupi zvayo. Saka ndozvetiri kuita semhuri yeZimbabwe kuti tinyatsoongorora kuti tarambe takazvivharidzira here. Chokwadi pane zvino tiri kutomhanya mhanyawo chaizvo tichitestawa mamwe masamples edu kutione kuti variant iyi yapinda here muZimbabwe kana kuti kwete.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vachitaura vari parunhare vari muHarare nemumwe wangu Jonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu 44 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nevashanu, 38,545. Hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vari pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri, 1,582. Bazi rehutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru 11 chete nemazana mashanu, nemakumi masere nevashanu, 11,585. Izo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose pazuru mazana mashanu, nemakumi manomwe nechimwe chete, nemazana mana, nemakumi matanhatu, kana kuti 571,460. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi, 11 million, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika, senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose, uye chabata vanhu vanodarikawo mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemaviri, kana kuti over 162 million people. Vanhu vakawanda vanoti dzidzo yemunyika yadzikira zvikuru gore rino nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, izvo zvinosanganisira kusarongeka kwehurumende, dambudziko rechirwere reCOVID-19, pamwe nenguva yakawanda yakaona vadzidzi vakawanda vasina varairidzi vanovabatsira muzvikoro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakasira zvou vanoti nyaya yeCOVID-19 imwe yezvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vadzidzi vatadze kubuda zvakanaka mubvunzo dzavo.
Zvomu tinobvuma kuti vana havana kunyanyawo dzidza nemhaka yedenda reCOVID. Asi chikurukuru chatinofunga kuti takapa kuti vana vatadze ndochatinogara chitaura kuti varairidzi havana kufara, havana kusununguka muzvikoro, mari dzavanotambira dzinongori mashangura pata kana kuti chibatira pamashizha usaruwa panama.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti zvimwe zvinhu zvakakonzera kuti vadzidzi vasabude zvakanaka pabvunzo dzavo inyaya yekusadzidza kwevana vekumaruwa, sezvo vasingakwanise kushandisa madande mutande nekuda kwemasaisai anenge asiko, kushaya mari dzekutenga data pamwe nedambudziko regakava remihoro riri pakati pehurumende nevarairidzi.
Zve-e-learning zviri kutaurwa izvo zvinongoriro zvemugotsi maturo zvekunyeperana, hapana kana zvinhu zviri kumboitwa. Vana havasi kudzidza vachishandisa e-learning. Chekutanga ndechekuti nhare mbozha dzacho vamwe vabereki nevana havana data rekushandisa kuti vakwanise kuinda mukana we-e-learning, havana futi.
Vamutapa vanotiwo vadzidzisi vakawanda vezvidzidzo zveunyanzvi zvakaita semasvomhu nesainzi vave kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro.
Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti zvidzidzo zvakaita zveunyanzvi zvakaita fanika vanasai kana metsi zviri kushayiwa varairidzi chaivo chaivo vakadzidzira basa nekuda kwekuti vachitiza vachienda kune dzimwe nyika kwavari kubhadharwa mari.
Munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti kusadzidza kwevana vadzidzisi vachinetsana nehurumende kunoita kuti vadzidzi vasaite shungu nedzidzo vopedzisira vachiita zvinhu zvinovapinza muna taisireva.
Vana vakange vasina zvavari kuita vanowana zvekuita, ende zvekuita zvacho ndizvozvo zvekuzongoita tikomana notusikana vakabva varoorwa. Izvo zvichikatsvaka statistics dzacho uchaona kuti dzakatowata.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti pane matambudziko akawanda anosangana nevanasikana kudarika vanakomana anoita kuti vatadze kuenderera mberi nechikoro.
Odona kupasa kwavo kudarika vakomana zviratidzawo matambudziko mazhinji ari kusangana nevanasikana pakuda kutsvaka kuwana education munyika iredu. Tisarira vamwe vachaa matambudziko kubata pamuviri, vamwe vachiwana mabasa eke ekumba akawanda kunotsvaka hudi kuchera mvura nezvimwe.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo munyika, asi vachitiwo vadzidzisi vanofanirwawo kuita mwoyo wekubereka kuitira kuti varambe vachidzidzisa vana nyaya dzavo dzemihoro dzichiongororwa. Amai Mutsvangwa vanoti hurumende yakapa mvumo kubazi rezvemhando dzemoto kuti rione kuti zvikoro zvose zvaiswa magetsi kana magwenya esola kuitira kuti vadzidzi vekumaruwa vasasaririre kumashure.
Naizvozvo president vakatopa vaisa
Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kubazi rezvemhando dzemoto kuti zvikoro zvingane zvekumaruwa zvave nemagetsi pasi peurongwa hwehurumende. Asi vazhou vanoti chave kudikanwa ndechekuti hurumende nemasangano evarayiridzi vaise misoro pamwe chete vachitaurirana chokwadi. Vazhou vanoti hurumende iri kupa mari inoita zvikamu gumi nezviviri chete kubva muzana kubazi rezvedzidzo, iyo vanoti ishoma zvikuru kuti ivandudze dzidzo munyika. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi nepamusoro, amai Lilian Zemura, vanoti vana vasina kubudirira bvunzo dzavo gore rapera vanofanirwa kupiwa mumwe mukana wekunyora bvunzo, uye hurumende inofanirwa kuvandudza zvivakwa kumamisha kuitira kuti kudzidza kuve nyore.
Zviri nani vakambovapa second chance vagone kunyora zvekare. Zvimwewo zvati upgrade ministry iripihwe mari yakakwana. Tiri kutoti dai vakaramba vachipihwa mari vasimudzire mabuildings ekumarizevha kuitira kuti vana vafunde vari mumakirasirumu vakagara pamacheya sezvakaita mumadhorobha.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti matambudziko ari kuwanikwa munyaya yedzidzo munyika ndiwo ari kukonzera kuderera kwekukosha kwedzidzo muzimbabwe. Nyika yakamboita mukurumbira munyaya dzedzidzo mushure mekuwana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanova ivo nechirongwa chekuedza kukurudzira madzimai kuti vadzokere kuchikoro.
Zita rangu ndoitwa Maigunguo. Maigunguo mufundisi wechurch inonzi Eternal Word Ministries, but ndinoshanda zvekare neorganization inonzi Voice of Peace inoshanda nevana vari maorphaned children, vulnerable children nemavulnerable women. Konzo redu ndere kuti madzimai adzokere kuchikoro.
Sei makafunga kutanga chirongwa ichi makanangana nekuti madzimai vadzokere kuzvikoro?
Toziva kuti madzimai can be empowered in different ways. Kune vamwewo madzimai anofarira zvokuita masmall businesses, kune vamwewo madzimai anoti isusu toda zvechikoro. Saka main focus yedu isusu iri pachikoro. Tinowana mamwe madzimai asina kuwana mukana wekutomboenda kana kuprimary kana kusecondary school, tovadzosera kuchikoro. Vamwewo ndo vakaita secondary school vane ma5-4 levels avo, votsvaga madiploma vanenge vachida kuita. Vamwewo vakaitawo madiploma kare kuti vakaitana kuti vakaita ma-A-level kare, asi havana kuwana mukana wokuenda kumayunivhesiti. Tovabatsira kudzokera kumayunivhesiti kuti vakwanise kuzvidzidzira vane nedzidzo yavo, nekuti takaona kuti dzimweni nguva unogona kuti tiri kubatsira munhu kuita small business, wozomubvunza mangwana zvonzi zvehove zviya zvichafambi. Asi kana munhu wakamuendesa kuchikoro anogona kuchinja achiadhapta nemachinjiro ari kuita zvinhu munyika, achikwanisa kuitawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndidonzo redu rakanyanya riri panyaya yedzidzo.
Pari zvino muri kuona madzimai achitambira sei zvirongwa zvenyu izvi?
Madzimai vari kufara zvakanyanya, nekuti kune madzimai sezvandataura akashayiwa mukana, asi donzo rekudzidza vaive navo. Uyewo zvakare madzimai nokuda kwokuti haachisiri musikana, munhu aroorwa aamumba, asangana nematambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vacho vanotaura kuti nini, ndaive ndichiwanirwa mari yekuenda kuchikoro asi handina kunge ndichikosta chikoro mazuva angu eusikana. Asi nokuda kwematambudziko aasangana nawo, akuona kuti zviya zviya zvaaiudzwa zvinokosha. Saka tava nevamwe vava manesi, tava nevamwe vava maticha, tava nevamwe vakushanda mango mabasa akasiyana-siyana, asi vakadzokera kuchikoro vatiwo madzimai akaroo.
Kana vanhu vachida kuti vapinde muchirongwa ichi madzimai vanokuwana ikupi?
Madzimai anoda kuenda kuchikoro, maofisis edu ari panhamba 130 Samora Mashel, 130 Samora Mashel muHarare. Kana kuti vanogona kutifonera panhamba dzinoti 0772 555 093 0772 5 0 9 3 kana kuti tumira WhatsApp pa number iyoyo. Kana vasina kuita ma O levels vanongotiitaura kuti vanoita ma O levels tovabatsira kutotova enrolla votanga kudzidza. Zvisinei nekuti vari kunyika ipi, tinotanga kutovadzisa nekuti tinoita ma online lessons. Then kana vasina kuita ma diploma zvakare, tinoita futi even ma online nema face to face, but vanofanira kutumira ma 5 O levels avo including English nechitupa nebeti rake rekuberekwa uye nepassport photo kuita kuti kana akanga akuya kuzonyora maexams ake tinotarisa papicture iya toona kuti shuwa ndiye munhu watanga tichidzidzisa.
Muri kuona zvichifamba sei panguva ino yeCOVID-19?
Zviri kutonyanya kufamba zvakanyanya nekuti kubvira pakatanga COVID gore rapera paya munana March vanhu vakapfikirwa mudzimba vasiri kukwanisa kuenda kumabasa, vasina maactivity vari kukwanisa kuita nekuti ndo yanga uri mamire zvinhu nguva iyoyo. Saka zvaireva kuti mudzimai ari pamba anga ane nguva yese yekuti akonzentrate pachikoro, uye zvakare takaona kuti zvakabatsira zvakare ivhiki kureducer gender based violence kunyanya kumadzimai anga ari involved nezvechikoro. Nekuti instead yekuchingotarisana nemurume vachitukana, munhu ane nguva yekuti ndoda kumboita assignment yangu, ndoda kumboverenga, zvoreva kuti nguva yekutukana nekupopodzana yaibva yaita shoma. Iko zvinezvi madzimai atiri kushanda nawo anodarika iwo 60. Tikakwanisa kuwana vanokwanisa kubatsira kusponza madzimai, madzimai akatowandisa andaenda kuchikoro, asi vamwe vati vari kusangana nedambudziko remari. Saka ndo paya patinenge taakutsvaga mawellwishers vanokwanisa kubatsira mudzimai kuti adzokere kuchikoro. Iko zvinezvi tine vashoma vatakawana vanenge vatatu, asi vakawanda vasinokwanisa enda kuchikoro varipo varoda kuenda kuchikoro, vakangwana chete munhu anokwanisa kuvasponza kana kuvabatsira manhamba emadzimai ada kuti takatowandisa.
Vanenge vachida kubatsira mari inenge ichidiwa imari?
Mari inenge ichidiwa inoita iyo $300 kana vachinge vachida kubatsira. Then pavari kana vachikwanisa kubhadhara vanogona kubatsira kubhadhara kamwe chete kana kuti vanogona kuita mainstallments.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye riri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata vaAaron Chikukuza vengoda oven inozivikanwa nembiri yekubika chingwa chakakwenenzverwa. Saka tati timboitawo hurukuro navo tinzwe pamusoro peoven dzechingwa dzavari kugadzira idzi. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu vaChikukuza.
Makadini yenyu Studio 7 listeners, ndozvakufara kunga tiri pano pachirongwa nhasi, tinotenda.
VaChikukuza, tanzwa nembiri yekuti ngoda inogadzira hovhoni dzinobika chingwa zvasimudza vanhu vakawanda munharaunda dzakasiyana siyana vari kubika chingwa vachitengesa vachiwana kurarama kubva mazviri. Mungatitaurira pamusoro pehovhoni dzenyidzi?
Maita basa vakandemiri, nyaya iripo chokwadi kuti tinogadzira maovens. Maovens aya takaapa zita rekuti ngoda ovens. Rinova zita rakatambirwa zvikuru muno munyika yeZimbabwe nepasi rose. Maoven aya tinogadzira muno muZimbabwe muno muHarare. Tine vechidiki vatinoshanda navo vanovagadzira, kwozouya vanovatengesa. And maoven aya anosimudzika, anobika chingwa, mabhanzi, makeke, maskonzi, madonazi, zvinhu zvose zvinozivikanwa zvinobhekwa. Uyezve maoven edo aya kana munhu akatenga tinomupa mapane echingwa, tinomupa kabhuku kane resipi yechingwa nemabhanzi, uyezve tinomutraina kubika chingwa nemabhanzi pachena kuti zvigomuitira nyore kutanga bhizimusi rekubheka. Tine zvakare yatinoti ngoda oven winter promotion iri kupera musi wa 31 July 2021. Munhu akatenga saizi ipi zvaye oven tinomupa flawa pachena. Flawa iyi tinomupa ipapo ipapo paanenge atenga.
Maoveni enyu aya akakura zvakadii?
Maoveni edu ane masaizi akasiyana siyana. Tine yatinoti 1 loaf size, 3 loaf size, 6 loaf size, 12 loaves, 24 loaf size, zvichikwira zvakadaro. ijishendera nakuti customer yedu iuda kutenga ikubikisa pamba here nemuri kana kuti yekuita business saka masize ose aligari po uye chaane kushandisa maoven yedu aya anoshandisa cheaper sources of energy sehuni marasha miguri yechibage ndoye mombe yakaoma tsotso ndo zvaanoshandisa emagetsi negas semenza niso hasati hapo asati neplan yacho
zvamuri kugadzira izvi riri kutambirwa sei neveruzhinji
vanhu vazhinji vari kuzvitambira mukoma wangu chekutanga ndechekuti chingwa chinofanirwa kudyiwa nemunhu wose ikodzero yemunhu wose adye chingwa uyezve isu vengoda oveni tenderano yedu ndeyekuti chingwa hachifanirwi kufamba chosvika chapora kuenda kune makastoma saka kubudikidza nemaoveni edu vanhu vazhinji vari kubheka mavanogara munharaunda dzakasiyana siyana ava vanotengawo vari vemunharaunda iyoyo saka vanochidya chichipisa uye chichiri fresh saka nekudaro maoveni edu atambirwa zvikuru mangoda ovenzi
veruzhinji ndapinda mupfungwa dzavo mukoma Aaron ndanzwa vari kuda kuziva kuti mitengo yakaita sei
mitengo yedu isusu tino mapraisi akasiyana siyana zvichienderana nesaizi dzemaoveni acho uyezve mapraisi edu ari mumari dzakasiyana siyana dzinobvumidzwa munyika tinotambira mari TGS tinotambira mahisa acho kana mahanzi mari inenge ine munhu iyoyo tinotambira semenzaniso maoveni edu anobira pa$40 US kouya inotevera yacho 23 laws inoita 85 kozo yama6 laws size anoita 180 US zvidaro saka kukura kwakaita oveni anenge atenga ndiko kukura kwecapacity kana zvaachabudisa panguva imwe chete
vanoda kukuwanai vanokuwanai papi vanodawo kuti vange vachizviitirawo zvemaoko
vanoda kutiwana vanotibata pamanhamba edu manhamba edu anoti izvo 0787 418 377 imwe yacho inoti 0787 449 222 vanokwane zvakare kunowana zvizhinji vakaenda pafacebook peji yedu inonzi Ngoda Oven
manga makateerera kuna vaAaron Chikukuza veNgoda Oven vanogadzira mahovhoni ekubikisa chingwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
sezvo nguva yadi yapera regaichimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru vevatongi vematare edzimosva valuk malava kuenda pamudya ndigere zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yecovid-19 yanetsa kuindia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com musakanganwa kugara makatsveka mamasiki nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini Raychoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19
Kuizika December kuVOA ndebele.